Vamwe vashandi vataura neStudio 7 vanoti vave kutyira kuti vachatamba kisimusi svondo rinouya vasati vatambira mari dzavo dzavanga vakatarisira kushandisa kutenga zvekudya nezvipfeko zvemhuri uye vachiti vari kutya kuti panozouya mari idzi dzinenge dzisina simba sezvo mari yemunyika iri kuramba ichidonha kana zvichienzaniswa nedhora rekuamerica. Mumwe mudzidzisi asati awana mari yake ndivarosteni Mutapa. Vamutapa vanoti ivo nevamwe vadzidzisi vanoshandisa mabhanga akaita seZB, Agribank, NBS vachiri vakangomirira.
Ichokwadi ichocho, varairidzi vazhinji vari kuchema nenyaya yekuti havasati vahora mari yavo. Isusu tava nemazuva mana tapfuura zuva remuhoro. Tiri kunzwa kuti varairidzi vakanyanya kubatwa nedambudziko iri vanoshandisa mabhengi akaita sana NBS, vana ZB Bank, vana Bank ABC. But tiri kuona kuti dambudziko iroro rakafanana, vakangohora USD chete vakamirira kuti vachawana ZIG component. Hatizivi kuti dambudziko iri ibhengi ravo here kana kuti hurumende ndoisati yaisa mari kumabhengi aya.
Vamutapa vanoti mari iyi yagara iri shoma ikazononoka, vanotambira yave shoma zvakanyanya isisina huremu. Mutauriri werimwe sangano rinomiririra vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanobvuma kuti dzimwe nhengo dzavo hadzisati dzawana mihoro inouya iri mumari yemunyika, asi vanoti hurumende yakazivisa kuti izvi zvichaitika nekuda kwekuti haina mari inokwana.
Vaiti paivo mari inoita 58% yemari yose yavanenge vabwerengedza vawana, yatingati monthly revenue, ndo mari yavaitipa ichienda kuma.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mashangu vanotiwo dzimwe nhengo dzavo hadzisati dzawana mari, vachiti havasi kuziva kuti dambudziko riri kuhurumende here kana kuti kumabhanga, asi vanoti vachanyorera hurumende gwaro kuti vanzwisise kuti sei nyaya dzemihoro dzave kungoramba dzonetsa.
Aichokwadi, tiri kungounzwa nevatinomiririra kuti masalaries avo ezviga asati apinda, maus akazopinda.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo takundikana kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kanawo vebazi rePublic Service Commission kuti tinzwe kuti dambudziko riri kubva papi. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenifan Muswere kana munyori mukuru mubazi vaNiki Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe bhanga reCBZ kunotambirira vamwe vashandi vehurumende vaZimansio Chivange vati tivatumire mibvunzo. Asi mutauriri werimwe bhanga reCBZ kunotambirira vamwe vashandi vehurumende vaZimansio Chivange vati tivatumire mibvunzo patsambambozha yavo, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Patabvunza kuti sei hurumende iri kutatarika kubhadhara mari dzemuhoro dzemari yemunyika, asi vachikwanisa kukurumidza kubhadhara yemadhora ekuamerica. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera vanoti vanofunga kuti hurumende haisi kuda kuzadza mari yemunyika ichityira kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Saka hurumende iri kutyira kuti ikapa vanhu vazhinji maZigi, vanhu vachangomhanya kunoda kunotenga maUS dollar. Saka inenge ichiita ichidzipa kusunungura kwayo maZigi ichitya kuti mari yavo inokwanisa kuzoshayiwa simba.
Mwedzi wapera, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakazivisa mapazi ose ehurumende kuti amire kuchandisa mari pazvinhu zvisine nemihoro yevashandi nekuda kwekuti hurumende haisi kuwana mari yayaifungidzira kuwana. Ukuwo mamwe mabhanga anonzi mwedzi wapera akaramba kufanotambirisa vashandi vehurumende mihoro yavo yemaZiki, achiti aityira kuti hurumende yaizononoka kuvapa mari dzavo zvekuti paizo uko mamwe mabhanga anonzi mwedzi wapera akaramba kufanotambirisa vashandi vehurumende mihoro yavo yemazigi achiti aityira kuti hurumende yaizononoka kuvapa mari dzavo zvekuti payaizopuhwa dzinenge dzisina simba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.